Nyanzvi munyaya dzehutano hwemazino dzinoti vanhu vakawanda munyika havakoshesi hutano hwemazino avo. Izvo zvinozoita kuti munhu abatwe nezvirwere zvinovhiringa mazino. Mumwe mugari wemuHarare amai Egnela Mushawatu vakanga vasinganyanyotore hutano hwemazino zvakakosha, izvo zvakazoita kuti vaore mazino maviri ayo akazonamwa gore rakapera. Amai Mushawatu vanoti vakazotanga kunyanya kukwesha mazino vaita pamuviri gore rapfuura, sezvo mukanwa mavo maingoshata zvinova zvinhu zvavaisaita kwemakore akawanda.
Ndaisambonyanya kukwesha mazino, asi pandakaita pamuviri ndipo pandakazotanga kukwesha zvakanyanya, nekuti mukanwa mangu mainge muchishata. Kozi ndinokwanisa kukwesha kana katatu pazuva, asi ndinovimba kuti nyango ndazvara mwana ndabatsirwa ndiendeze mberi nekuramba ndichikwesha mazino, nekuti iko zino atena zvaanga asina kumboita.
Mukuru wekiriniki yemazino iri pasi pekanzuro yeHarare, Dr. Ebenezer Ngwenyama, vanoti mukanwa ndiro girazi kana chionioni chemuviri wese, nokudaro munofanirwa kugara makachena nguva dzose.
Mukanwa ndiro girazi kana kuti ndo chionioni chemuviri wese. Saka zvimwe zvirwere zvakaita sana HIV zvinotanga kuratidza mukanwa. Zvinokwanisa kuratidza sekenza, zvinokwanisa kuratidza setrash, zvinokwanisa kuratidza senge magums ari kungonyanya kuzvimba kunyange pasi musina tsvina yakawanda mumukanwa. Asi zvese izvozvo zvinoita kuti tikwanise kuti munhu aende anoongororwa kuti akamira sei. Saka kana mukapota muchienda kunana chiremba wenyu wemazino, zvinobatsira kuti zvimwe zvinhu zvakavanzika zvikurumidze kubuda zvichiri kukwanisa kurapika nenzira iri nani.
Dr. Ngwenyama vakatsanangura zvirwere zvinonyanya kubata mazino evanhu vanouya kumakiriniki ekanzuro yeHarare.
Pane zvirwere zviviri zvandambotaura zviye, zvekuora kwemazino nechirwere chematadzi. Izvi zvinonyanya kukonzereswa nechikafu chiye chatinodya mazuva ese, chinosara mukanwa, chinobva chadyiwa neutachiona hunenge huri mumukanwa. Pane utachiona hwagara hunongogara huri mumukanwa, hunodya chikafu ichocho, chinozobuda kana kuti tsvina yawo inenge iri acid. Acid iyoyo ndo inodya zino zvishoma nezvishoma kusvika pazoita buri pazino razorwadza zvekuti munhu anotadza kurara.
Dr. Ngwenyama vanoti pane vanhu vanouyawo zvakare nezvimwe zvirwere zvinenge gomarara kana maronda emumukanwa nemaronda eparurimi.
Tine zvimwe zvirwerewo zvinouya nevanhu vakasiyana siyana zvakafanana nezvironda zvemukanwa kana gomarara rinoitikawo mukanwa atinoti makensazi, anogona kuitika mukanwa kana parurimi kana pamuromo. Saka zvese izvozvo vanhu vanouya nezvirwere zvakadaro.
Dr. Ngwenyama vanoti vanosanganawo nevarapwi vavanhu vatsemuka mazino mutsaona nevaiva nemazino asina kumira mumutsetse nemamwe.
Panokwanisa kuwanikwawo futi zvimwe zvirwere zvakafanana nemazino anobuda asiri mumutsetse nemamwe. Tine vanouya vakakuvara, pamwe varohwa, pamwe vaita accident, pamwe vadi. Zvese izvozvo tinozviona pazvipatara zvedu, vanhu ivava tichiedza kuvarapa.
Imwe nyanzvi yehutano hwemazino, Dr. Tariro Manyanga, vanoti zvinokurudzirwa kuti munhu wese anofanirwa kuongororwa mazino ake chero pasina ari kurwadza.
Kaviri pagore munhu ngauye achionekwa nachiremba wake wemazino, pa 6 months dzega dzega achionekwa chero pasina chikurwadza. Anokweshwa mazino ake otariswa kuti hapana akuda kuita maburi here, hapana akuda kutanga kuzomunetsa here, zvogadziriswa pachine mumwe.
Dr. Manyanga vanoti vabereki vanofanira kudzidzisa vana nezvehutano hwemazino pavanotanga kubuda zino rekutanga, kuitira kuti vakure vaine tsika yekuchengetedza mazino aya. Dr. Manyanga vanoti kunyange hazvo kiriniki iyi ine hunyanzvi hwekuumba mazino anonzi madentures ayo anokwanisa kupfekerwa pamavende, madentures aya anodhura zvekuti vanhu vashoma vanokwanisa kuatenga. Dr. Manyanga vanoti zvakakosha kuti munhu agare akachengetedza hutano hwemazino ake kuitira kuti agare akasimba uye aine hutano hwakanaka. Imwe nyanzvi yehutano hwemazino pakiriniki iyi vaPetros Magaso vanoti kanzuro yeHarare inoona vanhu vanouya kuzorapwa mazino vanodarika 50 kumakiriniki matatu anosanganisira makiriniki ekuwadzana nekumabvuku, uye pane hurongwa hwekuvhura imwe kiriniki yemazino patariro kliniki kuHopley. Ndakamirira Studio 7 kuchipatara cheNazareti muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.